manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 11/2023. Makateerera kustudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi yatanga nezvemishizimu foundation ichipfuurisana nenzira iyo hurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeredza kugara kwevanhu vemuzimbabwe kuchidika nezvepo.
Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha.
Kati mapurisa ari kuongorora, tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiwo pozishini yedu iyoyo eZimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo, tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court muPretoria muSouth Africa nhasi ratanga kunzwa nyaya yekukanzurwa kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permit aya anopa zvizvarwa zveZimbabwe mvumo yekushanda nekugara zviri pamutemo munyika iyi. Vaendeswa kudare igurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo pavakati magwaro aya amire kushanda musi wa30 Chikumi gore rino. Izvi zvikaitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zviuru zana nemakumi manomwe nezvisere kana kuti 178,000 zvinenge zvomanikidzwa kudzokera kumusha. Asi gweta resangano reHelen Suzman Foundation iro rakakwira kudare Advocate Stephen Badlenter avari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe vati zviri kutaurwa nehurumende yeSouth Africa zvekuti zvinhu zvakanaka muZimbabwe handi chokwadi sezvo upfumi huri kutatarika uye hurumende ichipomerwa mhosva yekuita vanhu kafira mberi zvikuru munguva yesarudzo. Hurumende yeSouth Africa mumapepa ayo kudare yanga yati komisheni yakatungamirwa nevaimutungamiri wenyika iyi vaKhalema Mosande mushure mekunge masoja apomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu vairatidzira muHarare pakapera sarudzo dza2018 inoratidza kuzvipira kweZimbabwe kugadzirisa matambudziko ekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi magweta eHelen Suzman Foundation ati zvakanzi zviitwe negwaro ravamoshande hazvina kana chimwe chete chakagadziriswa nehurumende yeZimbabwe. Vamotsoaledi vapomerwawo mhosva yekungotora danho ravo vasina kusumawo zvizvarwa zveZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zisininga weStudio 7 abata gweta vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda.
Hongu yatanga nhasi koti inenge ichatopera musi wechishanu, saka nhasi yatanga neHelen Suzman Foundation ichipfuurisana nenzira iyo hurumende kana kuti minista veumapezi yavakaita nayo zvekuti vasachiwedzeredza kugara kwevanhu vemuZimbabwe kupfuurisa nezvepo kuti yanga ichiri pamutemo uye inokanganisa bumbiro remutemo zvikuru kodzero dzevanhu.
Tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya idzodzi kubva padzatanga, munoona paine chinobuda here kumatare uku?
Chinobuda chinenge chichaitawo chaine maonero atinoita uye nemutauriro watatanzwa iko zvino. Tinoona kuti mashoko ataukwa nemiririri NMC's Lim Foundation. Akati koshe zvikuru pakodzero dzevanhu uye pakuita izvi zvinodaidzwa nekuti administrative justice. Kuti nzira yakaitwa nehurumende zvikurusa Department of Home Affairs haifambidzani nemutemo wepacha kana Section 33 yeConstitution yemusouth Africa. Saka tinotoona kuti kana iyoyi nyaya ikahwinwa kana kuti Home Affairs ikabudirira inenge ichatoenderera mberi nekuti kanzwa nhasi pachipiwa mamwe makesi akati wandei anofambidzana nepaja anasikala braini kuti Home Affairs yange ichifanirwa kuti dei isina kubvunza chete vana vekuzimbabwe kuti kodzero dzavo dzinokanganiswa papi nekuti pasawedzeredzwa mazuva ekugara muzepe.
Vemuzinda wezimbabwe musouth Africa vaimbotaurawo kuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira. Muri kumbovanzwawo here? Varimo here?
Zvatakangonzwa ndicho chekuti vakatumira vanhu kuti vazobatsira vanhu asi chakatakanzwa uye ndechekuti rubatsiro ruzhinji rwavaichauya kuti vachapa vanhu magwaro ekuzvarwa ava vasina mapepa ekufambisa nemagwaro uye nemapasipoti ndiwo kubatsira kuti vachange vachinyeresa vanhu asi zvimwe kuti vanga vabatsira sei tanga tisati chanyatsonzwa nekuti vanhu vanga vachema zvikuru nenyaya yekuti ako kana tichinge taenda tichange tichida kuziva kuti mbatsira dzedu dzatinadzo muno uyezve kana ndasvika kuzimbabwe inini ndichashanda pa ndichagara paataka mibvunzo iyoyo tinosangana naye akati wandei asi tanga tisati tawana mhinduro.
Gweta varisachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Siwanda vari parunare musouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Asuma pepa rimudare vamotsoledi vari kuti vane mvumo yekumisa kushanda kwemagwaro ezepi nekuti haana kunzi anoshanda kusvikana riini. Vanotiwo zvizvarwa zvenyika yavo hazvina mabasa. Asi Magweta ari kupikisa nyaya iyi ati ongororo yakaitwa neWorld Bank inoratidza kuti vekunze vari kutobatsira kuti vanhu vemusouth Africa vawane mabasa. Vamwe vapinda mudare vachida kuti magwaro aya abviswe ndeve All Truck Drivers Forum avaudza dare kuti zvakaitwa nehurumende yavo zvikupa zvizvarwa zveZimbabwe magwaro aya hazvisi pamutemo vakati vanhu ava ngavadzokere kunyika dzavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 nhasi kuti mapurisa achazozivisa nekufamba kwenguva matanha vachatora panyaya dzeuori dzinonzi dziri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nereserve bank of Zimbabwe rekuferefeta vamwe vanhu vanomwe vari kunzi vari kuita uori vanosanganisira vahubert angel, vasimon radland, vaiwan macmillan nevamwe. Vamwe vevanomwe ava vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Muchikamu chekupedzisira chiri kutarisirwa kupetwa musi wechina, vaibert angel vari kubuda vachitaura kuti vakasarudzwa nezanu pf kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende. Ndinodzokorora, vari kuti vakasarudzwa nezanu pf kuti vave mumiriri wemabvuku tafara musarudzo dzenhengo dzeparamende vasikotisa kupwanya. Vanodaidzwa kuti Mr. Gold ndo vabata musika wese wezvicherwa munyika. Al Jazeera inoti ichaburitsawo kudyidzana kuri kuitwa mumwe ari kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari ari chizvarwa chesouth Africa Mohammed Khan anonzi More Dollars achiita musangano nemumwe anopfurikidza mwero ari kutsvagwa nematikitivha eFBI yemuamerica. Hatina kukwanisa kubata vasakupwanya sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vanyati tikatanga nekuvabvunza nezviri kuitwawo nemapurisa panyaya iyi.
Tichiri kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Saka muri kuongorora zvekuti muri kumirira dokumenda rimwe chete riri kunzi rasara here kana kuti munopanye kufamba kwenguva pane zviripo iye zvino?
Aiwa, isu zvatiri kutaura ndeizvizvi. Tati mapurisa ari kuongorora tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva. Ndiwo pozishini yedu iyoyo as the Zimbabwe Republic Police kuti tiri kuongorora nyaya iyoyo tichapa mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare. Blessing Zulu Studio 7 abatowo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Ini ndofunga kuti nyaya iyi inoda kuti izewe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende. Mapurisa chokwadiwo havakwanisi kuti vangogarire maoko. Nyaya yakadaro yatekeshera pasi rese. Saka zvavari kuita ndo zvavanofanira kunge vachiita. kuti vaongorore vachishandisa zviri kutaurwa madokumentari imomo vachitsvakawo umbo hwezviri kutaurwa imomo kuti ichokwadi here.
Kove Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC munotarisirawo kuti vaite sei vamago?
Vanotarisirwa kuti maringe nesimba ravakapiwa nebumbiro remutemo wenyika kuti nyaya iyoyo iongororwe nekukurumidza, vasatore nguva yekuti vanhu vakanganwe asi vakurumidze kuongorora nekuwana ruzivo rwakakwana rwekuti chii changa chichiitika vanhu vosungwa. Saka totarisira kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Republic Police, even Reserve Bank wacho vashande pamwe chete kuti vanhu vanenge vaine mhosva dzeukoronyera dzekubuditsa kuri dzisiri pamutemo vasungwe. Uyewo zvekare kunyarara kwedare reparamendi kuri kutikanganisa zvikuru.
Nechikonzero chei?
Nekuti tinotarisira kuti paramendi by now kana kwakuri kuti vanga vambori pazororo vaifanira kunge vakatunzi gara dzoke vakurukure nyaya iyoyo yegold mafia. Basa reparamendi nderekuti vatarise zviri kuitwa neexecutive kuti ndizvo here chimiro chenyika chiri kuchengetedzwa here, chiri kudzivirirwa here.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kurarama kunonzi kwave kunetsa kuna vaIsaac Duwe avanogara kuAda Transau kwaOdzi makiromita 40 kumadokwero kweguta remutare. VaDube vane chirwere chegomarara uye vari kushaya mari yekuti varapwe. Mutoro wedu Nauloida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
VaDube vanoti sevanhu vane usopi wakawanda vaita dambudziko regomarara reganda uye zvakatanga muna 2015, asi dambudziko ravo guru nderekushaya mari yekuti varapwe.
Ndinogara kuno kuAda Transau kwaMutare. Challenge yandinayo ini ndinorarama nealbinism, asi zvandinorarama nealbinism ndasangana nechallenji yeurwere vari zvino handikwanisi kuzvishandira. Ndiri munhu anozvishandira asi nekuda kweurwere hwandasangana nahwo zvino zvakuta zvichindiremera kuti ndinge ndichishanda. Ndine maronda ndomonga ndiwo muri kuona paziso iro riri soronda kuti ringe richiovharitwa, uye ndine matatu pahuro uye nekumusana. Ese maronda iwaya anda kubviswa nanachiremba vakasiyana-siyana. Saka dambudziko randinaro ndiri kuti handina kwanisa kukwanisa kuwana mari. Saka ndiri kukumbira rubatsiro. Ndinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi anenge abvisawo vashamba vanenge abvisawo ndinokwanisa kubatsirikawo. Ndinoda mari inoita kuti $800 kuti ndinge ndichirapwa, uye zvese zvandiri kundirwadza izvizvizvi ndikwanise kunge ndichirapwa. So each and every day ndinobuda ropa rakawanda zvikuru, ndinorasikirwa neropa rakawanda zvakanyanyisa. Handinova ndinge ndakarara kana mukatopawana vaitasekevaiva.
Vanoti kunze kwerubatsiro rwemari yekurapwa vanoshuvira kuti vawane mishonga yemafuta yekuzora kuvadzivirira kuzuva.
Viro vari zvinhu zvanditorina kana anga ari masunscreen lotion chaitaka kune vanokwanisa kutibatsirawo vemachechi nevemakambani anokwanisa kana vanhuwo zvavo. Ndinoimba ndinogona kubatsirikawo. Anoda kundibata ngandivate va +263 776 16 8810 +263 776 16 8810.
VaDube vanoti nekuda kweurwere hwavo pamwe chete nekushaya basa vari kukundikana kuti vaendese mwana wavo umwe chete kuchikoro.
Mari yangu inini vari zvinezvi ndine mwana wani ari kuda kutoenda kuchikoro, ndirikutokundikana nga ndichitomubatsira uye nekutobvisawo mari inga yemaschool fees nezvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinodiwa. Mukadzi wangu anga akachitakura ndafunga last year mwana wacho akatoshaya. Ndakamubatsirwa 2015. Ndamudzoka ratotanga zvakuma 2010 rakanga richienda richikura, saka ndiyafunga kuti anogona kupora. Saka 2015 ndakabatsirwa ndikarapwa akapora. Saka izvizvi zvinobva ndakarapwa kuni akaya kutanga futi, zvekutoti izvizvi zvakatobudisa tsimire uye honye dziri kutobuda.
Vanoti vakakwanisa kuita zviri nani pautano hwavo vanotarisira kuti vaite basa rekuzvishandira havo vachitenga nekutengesa zvakasiyana-siyana.
Kana zvichinge zvandiitira nani basa vanenge vada vari zvinezvi ndikakwanisa kuwana kamari kekuti ndikwanise kuzvitengesera, ndikawana vandinogara vachengetedzeka vasiri vazuva vanoita kuti ndinge ndisarohwa nezuva zvakanyanya, nekuti skini yangu haichadi kuti irohwe nezuva. zvakanyanya saka ndikaona mari yekutangawo business rangu kutengesawo sidikidiki ndiita kuti ndikwanise kurarama
nyanzvi munyedzi zveutano vaota matimba vanoti
tinokurudzira wese vanorarama nealbanism vange vachipfeka zvipfeko zvemumusoro masunheads vachipfekawo masunglasses kudzivirira zuva rakanyanya rinokwanisa kuafekta maziso avo neganda ravo zvinokonzera izvo zvakaita seskin cancer saka tinokurudzira maorganizations nyangwe maindividuals vanokwanisawo kuvabatsira nezvinhu izvi vakwanisa kunge vachiaprocha magroups vanovamiririra vavabatsirawo nemacreams nemaglasses nemasunheads kuitira kuti utano hwavo hunge huri pakanaka.
Uso penguva zhinji vanosungirwa kupfeka nguwani mumusoro kudzivirira zuva vamwe vachipfeka magirazi emaziso sezvo vachiita dambudziko rekuverenga mavara madiki kunze kwekusangana nematambudziko akaita sechirwere chegomarara vadhuve vanoti sevamwe vane usope vanosangana nedambudziko rekusarurwa izvo vanoti zvakatanga vachiri mwana mudiki. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuenda kuNorthern Ireland nhasi kunova kwakatangira dzinza remhuri yavo, asi vari kuenda kunyika isisina kugadzikana sezvo ichinzi yaida kubhombwa nevechikwata chinodyidzana neIrish Republican Army vasiri kufara nechibvumirano chinonzi Good Friday Agreement chakanyoreranwa vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton vari mutongi gava. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Elliot Masocha.
President Biden vachange vari kuNorthern Ireland kuEurope uko kwavari kufambira zvinhu zvihombe zvokunopemberera zuva rechibvumirano chokupedza hondo yokuNorthern Ireland yainetsa ikokoko kwamakore akawanda chaizvo America muna 1998 ikazogarisa vainetsanana pasi kuti vakwanise kubvumirana pave norunyararo. Izvo zvatinofanira kukudza chaizvo America ichionekwa ichiita izvozvo kunosimbisa zvibvumirano zvorunyararo. Saka vaBiden vanosumuka kuenda kuNorthern Ireland ikokoko kunova nekumwe kukonana kudiki kuriko kwavanhu vachinge vachirwisana asi zviri zvishoma. Vari kuenda ikoko kunosimbisa kuti aiwa handizvo zvinodiwa pasi rino kuti tivakane. Inonziyo Good Friday Agreement yakaitwa iyoyo.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vawanikwe ivo vachienda kunoona kwakabva dzinza ravo?
Ndo kwakabva dzinza ravo. Saka vari kunge vachinopedza nguva vari kutaendi kwakabva dzinza ravo, zvinova zvinhu zvinokosha chaizvo izvozvo kumunhu unozviti munhu unopota achichevuka kwaakabva pachivanhu kuti azvikwanise kuzozvisimbisa.
VaBiden vari kutarisirwa zvakare kunge vanga vari kusangana nemutungamiri weBritain vaRishi Sunak. Zvakakosha sei izvi?
Vachandogarisana pasi nomutungamiriri weBritain kuti vakwanise kuronga zvoukama hweAmerica neshamwari dzavo pamusoro pokuti pasi rino ringe richigadzikana mune nyaya dzingava dzamatongerwo enyika, dzingava nyaya dzoupfumi, dzingava nyaya dzesecurity kuzvidzivirira kwenyika nezvimwe zvakawanda wanda zvokutengeserana.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica uko vanodzidzisa paDeVry University vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Hurumende yave nemakore akati kuti ichikurudzira vechidiki kuti vatange mabhizimusi avo kana vachinge vapedza zvidzidzo zvavo zvemuzvikoro zvepamusoro-soro pane kuti vamirire kutsvaga mabasa mumakambani. Asi vechidiki vakawanda vanoti vari kutatarika kuvamba makambani avo nekuda kwemamiriro ezvinhu munyika pamwe neuori. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti varikuedza kuva vana muzvina bizimusi asi zvakafanana nekuedza kukama mbada sezvo zvisiri nyore kuti vatore zvikwereti kubhanga reEmpower Bank. Bhanga iri rakapiwa mvumo yekushanda sebhanga revechidiki muna 2017 riine mari inoita mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvevechidiki rakati orai zvoisa mamiriyoni gumi emadhora senzira yekutsigira kuwaniswa kwevechidiki zvikwereti zvekutanga mabhizimusi madiki. Muna 2021 bhanga iri rakati raive nemari inoita mamiriyoni zana nemakumi maviri emadhora ayo aifanirwa kukwereteswa vechidiki. Asi mumwe murume wechidiki wemuHarare vaBruce Gunyere vanoti uori huri kukonzera kuti vechidiki vasawaniswe mari dzavanofanira kunge vachikwereteswa kuti vatange mabhizimusi avo.
For one to access even maloans achona ari kunzi they want for entrepreneurship hawanike zvekudaro anotongowanikwa nemane maconnections. Number 2, hatina economic stability chaiyo chaiyo. Mangwana retiri kumuka yakakwira, mangwana ari kumuka yakadzika. At the end of the day, saunoona zvaita chaicho as a youth hapana.
Asi mudzimai wechidiki anogara kuNorton muzvare kumbira ikatandawa anoti mikano yekuita mabhizimusi anobudirira iri imo munyika.
Muzimbabwe environment iri conducive kuti vanhu vaite entrepreneurship, but mumayouth iri very conducive.
Vechidiki vanokwereteswa mari inotangira pazviuru zvishanu zvemadhora asi vachisungirwa kubvisa chibatiso kuti vapihwe mari iyi. Asi nyanzvi munyadze upfumi uyewo vari mudzidzisi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti mitemo iripo pari zvino haikwanisi kusimudzira vechidiki vanoda kuvamba mabhizimusi avo.
Pamwe panoitwa policy inonga iri nani sekuti hurumende yakaforma bank inonzi Empower Bank. Bengi racho mitemo yarinopa mainteresi vanocharja kune vechidiki maprojects vechidiki ari quite high. Zimbabwe pari zvino ine dambudziko revana vari kunwa doro tuya tunonzi tumbwa madoro anokuwadza. Ndiyo sign yekuti mapolisi ehurumende haasi kubatsira zvakanyanya kuti vechidiki vaone pundutso.
Imwewo nyanzvi munyadze upfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vanoti pane zvakawanda zvinoda kuitwa kuti vechidiki vakwanise kutangawo mabhizimusi munyika.
Hurumende inofanira kuti igadzirise kuti kana vana vabuda muchikoro vanobuda nemindset yekuti vari kunoshanda. Chechipiri tatanga business redu, vechidiki vano zoita sei kumaketa zvinhu zvavo.
Nhengo yebhodhi reZimbabwe Youth Council vaBrian Sitole vanoti mikana iripo yekuti vechidiki vabudirire mumabhizimusi avo.
KuZimbabwe Youth Council tiri kubatsira vechidiki kuti vanyorese mabhizimusi avo kuti ave pamutemo uye kuti ave anozivikanwa nevateresi. Kunanonzi maincubation hubs ari kubatsira kuti vechidiki vauye nemazano nemanomano avanavo achizokwenenzverwa kusvikira rava bhizimusi rakasimba. Saka mikana iripo.
Nyanzvi munyadze upfumi uye vachishanda nesangano rana Chipanga Mazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo mamiriro ezveupfumi haana kunaka izvo zviri kupa kuti vechidiki vaomerwe.
Kukwira kwezvinhu kwemitengo yezvinhu yatingati inflation inoaffecta mabhizinesi uye nyaya yemataxes edu ari pamusoro zvakanyanya izvozvo zvinoaffectawo vechidiki vanenge vachida kutanga mabhizimusi. Financial literacy yakakosha, nyaya inofanira kunge ichiemphasizwa especially mumacurricula medu muzvikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kubata sachigaro webhodhi reEmpower Bank amai Rudo Kumirai kuti tinzwe kuti vangane vechidiki vayamurwa nebhanga ravo. Asi imwe nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvevechidiki vaOmega Sivanda vanoti
takatenderera tiri komiti tichiona mayouth. Dambudziko ratiinaro nderekuti mayouth haasi kuda kufila mafomu aya anonzi vafili. Vakangofila mafomu aya marinouya ndoda kutaura zvakare kuti kune zvinhu zvinonzi collaterali zviya zviya. Kune nzira yekuitenderera collaterali mari iri kubuda.
Vechidiki vakawanda vanoti vari kutadza kukwereta mari sezvo vasina chibatiso chinodiwa nebhanga reEmpower Bank. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vashanya kwenguva pfupi muMogadishu muSomalia nhasi. VaGuterres vakumbira kuti pasi rose ribatsire Somalia iyo hondo iyo ine hondo yave nemakore akawanda. Dhora remunyika rinonzi riri kuramba richishaya simba kana richienzaniswa nedhora rokuAmerica iro rave kutengeswa pamusika mutema nemadhora emunyika ari pakati pechiuru nemazana mana nemadhora chiuru nemazana matanhatu padhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mitengo yezvinhu muzvitoro iri kunzi iri kukwira. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti kushaya simba kwedhora remunyika kunoreva nzara muvashandi vakawanda sezvo vari kutambiriswa mihoro yavo nemari yemunyika ukuwo vezvitoro vachikwidzawo mitengo yezvinhu pose pangovedzerwa vashandi mari.
Kana mari yemunomo ichiramba ichishaya simba zvazvinoreva kune vakawanda vanoitambira ndezvokuti inenge isingakwani zvavanenge vachida kushandisa. Zvinoreva kuti mihoro yakawanda yevashandi iri kumaZimbabwean dollars inenge isingazokwanisi kutenga zvinodiwa. Nenyaya yekuti painoderera mari iyi kushaya simba kwayo, kazhinji zvatinoona ndezvekuti mitengo yezvinhu inenge yakutokwira. Kana tichitarisa mitengo inenge iri pegged nemari iyoyo yemuno muZimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana nedzimwe nyika, Professor Elliot Masocha, vanoti izvi hasi zvinhu zvitsva zvekuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, vachiti mucherechedzo wekukundikana kwebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Zvinhu zvatakagara tataura isu kubvira gore rapera pamwe chete namamezhas ainzi ari kuiswa mitemo yainzi yaikiswa neReserve Bank neMinistry of Finance vachiti zvinoshanda, zvinova zvinotikatyamadza tichinzwa vamwe vanozviti nyanzvi munyaya dzezveupfumi hwenyika vachitivo Reserve Bank iri kugona basa. Kugona basa kwacho hatisi kukuona isu takatarisa mari yomuZimbabwe. Zimbabwe ndora yatinoziva isi kuti yakanga ichimbova pa1:1 kuUS dollar.
Chii chingadai chiri kukonzera zvose izvi? Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti izvi zviri kukonzerwa nekuwanda kwemari yemunyika zvichitevera kuwedzerwa kwemihoro yevashandi vehurumende pamwe nevashandi vemakambani akazvimirira mwedzi wapera.
Chekutangisisa tikuona liquidity as money supply kana kuti money stock yemaZimbabwe dollar yakwira. Chikonzerwa nechekutanga kuwedzerwa kuri kuita vanhu kana kwakaitwa vanhu whether masivil servants even vamwe vanoshanda maprivate sector mari yemaZimbabwe dollar salaries, kunoita kuti demand yemaUS dollar ikwire. Zvamunoziva imi kuti economy yedu ya highly dollarized, predominant dollarized. Saka maZim dollar money supply kana kuti Zim dollar liquidity yakakwira either nekuti hurumende irikubhadhara macontractor or public spending yakwira. Munoziva gore rino igore rema elections. Saka zvoreva kuti mari iyoyo yakuenda kunotengeswa maUS dollars zvoramba zvichiisa pressure on exchange rate. Saka demand yemausa inokwira nekukwira kunenge kwaita supply.
Vamwe vanodzoka vachiti sesangano rinomirira vashandi, gore rapera vakanga vaedza kutaura nevashandirwi kuti vavedzere vashandi mihoro yavo gore rino pose panenge paderera dhora remunyika uremu senzira yekununura vashandi.
Tange tawirirana kupera kwegore ra2022 kuti tokwidza maminimum wages kuti asvike a certain level in US dollars. Tange tawirirana zvekare kuti ticharivhiwa kana kuti tichaongorora kana kukwidza patinenge taona kuti yasara kumashure kana tichitarisa mitengo.
Saka zvingagadziriswa sei zvekushaya simba kuri kuramba kuchiita dhora remunyika kuitira kuti vashandi vasare vaine cheuviri panopera svondo? Dr. Chitambara vanoti
handi nyore kuti dambudziko riringe richigadzirisika.
Kushandiswa kwedhora remunyika kunonziwo nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kwaderera zvakanyanya zvekusvika pazvikamu 20 kubva muzana kana kuti 20% zvichienzaniswa nekushandiswa kwedhora rekuAmerica mumapoka ose ekushandiswa kwemari munyika. Ukuwo rimwe sangano rekuSerbia renumbeo iro rinoongorora kukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa kana kushandiswa neveruzhinji pasi rose rakaisa Zimbabwe pachinzvimbo chechishanu panyika 10 dzemuAfrica dzine mitengo yezvinhu iri pamusoro zvakanyanya mugore rino ra2023. Muchirongwa chedu che live talk chatinotaura neve chidiki che the connection na 8 pm nasi tirikutaura nezve sarudzo nezvekusarudzwa kwevachamirira mapato makuru anoti zano PF ne CCC musarudzo dzegore rino uye kuti vechidiki varikupiwa here mikana. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa misoro yenhaudza nhasi. Dare repamusoro muSouth Africa rotanga kunzwa nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvodzoserwa here kumusha. Mapurisa otaura nezvekubiwa kwegoridhe zviri kuburiswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Mumwe murume wechidiki ane usope otsvaga rubatsiro kuti arapwe chirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Tathethu balokubonga uJonga Kandemiri obesilethele indaba ngolimi lwesiShona olamukela kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 11 kumabasa 2023 ngokeyino kumete Saidi endabeni zethu namhlanje.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe. Sokuhlolisiswa udaba lwamaphepha eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court.
Kana kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki nokudoniselana into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani okungabe ungayisikho okuyikho okufunwa yini ngumphakathi.
Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Lokhu kwakuyindawo ngomdlalo nje omshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho.
Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqalile namhla emthethwandaba we-Pretoria High Court ukwahlulelwa kodaba lokwesulwa kwama-permit ezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Pretoria.
Omashuli bedale le-Pretoria High Court baqale ngokulalela impikiswano ehlanganiswe Helen Suzman Foundation eyihamba phambili kulabo abaphikisa ukwesulwa kwama-permit la. Amagqwetha alinhlanganiso atshele omahluli abathonisa lolu daba ehlelweni lokuxhumana lwe-intanethi ukuthi ukumiswa kwala maphemithi kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Linhlanganiso ithi abeZimbabwe laba akuzange kukhulunyiswane labo lesi sinqumo singakathathwa. Bathi nxa amaphemithi la engesulwa, abeZimbabwe laba bazathwala amagabha avuzayo njengoba bakhile kwele South Africa sebezicandele impilo, imisebenzi, izimuli lezinye indlela zokuphila. Wokuhlanganiswa Helen Suzman Foundation unkosikazi Divashni Naidu ocindezelwe lolu daba lungakaqali emthethwandaba uchaza esinye sezizathu esenza baphikise ukwesulwa kwamaphemithi la.
And you must remember many of these people, like I said, have children.
Kulaba abantu kulabantwana soloku bazalwayo abazake baye eZimbabwe kodwa kuthiwa khathesi kumele bayophila khona.
They don't even know what that's like. All they've ever known is South Africa and the country we have here.
Amalunga enhlanganiso Operation Dudula abachayeli bamaroli lezinye inhlanganiso bebekhona emthethwandaba besithi basekela ngokugcweleyo inyathelo kahulumende lokwesula amaphemithi la. Unobhala wenhlanganiso ye-Operation Dudula unkosazana Zandile Dabula uthe abeZimbabwe laba abasafuneki kwele South Africa.
So the another reason is funa ukuthi bahambe babuyele emakhaya ukuthi bathathe imisebenzi yama South Africans. Like abalethi any special skill. Basebenza baba abo driver bama truck and yet akusi special skill. Umuntu ongu driver kungathathi umuntu wase South Africa a drive. But because bona baba exploit ama company aba exploit labantu. Umuntu ongaphandle wakwazi ukuthi asettle less for 1000 rand per month yet umuntu ala South Africa because umthetho uthi uzokumela abhadale 5000 but bona bakwazi ukuthatha less amount. So sisi bamosha isystem yethu nje so whole, so they must go back home bayolungisa inkinga zabo emakhaya.
Umgcinhlalo wenhlanganiso wesisonke People's Forum umnumzana Zwelindaba uthi labo basekela ukuthi amaphemithi la esulwe
angeke bakwazi ukuphila ngaphansi kwabantu base South Africa. Abantu base South Africa behle bengasebenzi. Abantu base South Africa they own the rivers and the mountains abanda e South Africa. Yibo kufuneka beze kuqala noma ngabe laba bantu banamaphepha uHelen Suzman ubabona be right. Thina bantu base South Africa sithabame kancane kusebenze sizilungise izinkinga zethu njengabantu base South Africa. Not ukuthi sikunqedwe abantu abaphuma koZimbabwe ukuthi bazuze bakulethe omunye umthwalo phezu komthwalo esinawo. We are saying asikudingi lokho.
Kodwa isizalwane seZimbabwe unkosikazi noSisachuma uthi abazimiselanga ukubuyela eZimbabwe.
Mina njengeZ-Holder ngikhayelele ukuzwa indaba ezimnandi ma i-court case iphela. Izindaba ezifana nokuthi thina sonke esinamazwe lawa ase-expire sizosuswa, sisuswe kulezepu sinikezwe ama-permanent visa. Lokhu kungaba zindaba ezimnandi ezingasijabulisa nathi sibekwazi ukuthi singobani njalo siyaphi. Kumanje impilo zethu zisitakile asazi ukubana siyaphambili noma siyemuva noma sisayoqala phansi impilo le esasiyibalekile emakhaya.
Udaba lwamaphemithi lo lukhangelelwe ukuthi luqhubeke emthethwanindaba kuze kube ngolwesihlanu. Inhlanganiso ye-Consortium for Refugees and Migrants in South Africa ezipepheli eZimbabwe Exemption Permit Holders Association le African Amity lazo zizakwethula ukuphikisa kwazo isinqumo sokwesula amaphemithi la. E-Truck Drivers Association yona layo isemthethwanindaba isekela kwesulwa kwamaphemithi la. Kulaba dabuka eZimbabwe abafika phose izinkulungwane ezingamakhulu amabili 178,000 abalamaphemithi la. Melestudio 7, Pretoria, wena South Africa, ni Mutuso Kumalo.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ungethulwa namhla kwamabizo abakhethwe ukuba bazamela ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kutshengisa ukuthi kule ngxabangxoza kubandla leli. Zithi kusobala ukuba abakhethwanga ngemfanelo abazancintisa kukhetho lwamakhansila olwabameli bedale lephalamende kanye lolukamongameli. Kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe kahle uhlelo lwe-consensus candidates selection. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba kumiswe umhlangano obekumele kubikelwe intatheli izindaba amagama alabo abakhethwe nguZulu. Abantu abakhulumele Studio 7 abakubandla leli bathi kulokuxabana okumangalisayo ngamanye amabizo ethulelwe labo okumele bewahlolisise engakethulelwa uZulu. Le ngcwethi ezicungula ezombusazwe zithi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-CCC okukhangele ukuba lizabusa ilizwe leZimbabwe linganqoba kukhetho oluzayo. Zithi lizabusa njani uma lisehluleka ukuqhuba ukhetho lwebandla leli. Umnumzana Praise Moyo enye yengcwethi lezi ezimele uthi okwenzakala kubandla leli kuveza ukuba kunzima ukuba i-CCC yenze intando kaZulu ngendlela ekhetha ngayo abameli bayo.
Khanya kuningi okungaphakathi okunganakuzwisiseki lokudoniselana. Into engiyaziyo ukuthi bakhona abanye ababesafuna labo ukuthi kube nguzibani lozibani ongabe ungayisikho okuyikho okufuna yini ngumphakathi. So mbona ingani yizinto ezingani zisaba hlupha zonalezo ukuthi bengakubamba njani ukuthi impumela zakhona zihambelane lezifiso zabantu kanye lezifiso zabaphathi baleli qembu lombusazwe. So singazi but sithembele ukuthini bazakhona ukuthi belixazulele udaba masinya bezisa abantu kuselesikhathi kwenza ukuthi abantu bengalahle ithemba.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo umnumzana Pritchard Ndlovu.
Ukuthi siphosi ikhathesi ikuthi abantu ababe kumonzora labantu akade besele kuchamisa kune confusion ukuthi onguye ngubani.
Kodwa umnumzana Bekezela Gumbo, ingcweti kwezombusazwe esebenza kuhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI, uthi kumele uZulu abekezele kulokho okwenziwa libandla le-CCC.
I-selection process leyo abayikhethileyo abantu be-CCC babuya ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene lale yama-primary elections. Njalo indlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi kuthiwa i-communocratic approach, yokuthi i-community yiyo e-produce uleader, uleader ka-produce usa phezulu ephi community. Phakathi kwabandla ababili yikho phela kuleyo kuthiwa i-leadership ephathini. I-leadership sokumele ukuthi ithathe laba bantu abayi-two bekhangele ama-skills aba-offer.
Ibandla le-CCC lithi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lwabo lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Osalosiziba, umsekeli wesikhulumeni sebandlaleni, uthi baza kwethula amagama abakhethwe nguZulu.
Silokujabula kakhulu ngoba koBulawayo kontuthuzathunqa kuhambe kuhle emathebeleni south, kuhambe kuhle emathebeleni north, kuhambe kuhle kusele one A1 nge-central lapho baphuze khona okuqalisa ngenxa yokuthi abantu bethu bebelenkinga. Silokuthokoza kakhulu ke ngamanye amaprovinsi onke jikelele emanikalendi baqedile. So namhla ngo-2 siqalise iprocess yethu e-verification ngenxa yokubana amabizo onke sebhalwe phansi ukuthi laba banominethiwe, kodwa kufanele ukuverifya ukubana kungakhwitshwa i-nomination list omunye eshotile ngoba we have to verify amaforms wonke asayiniweyo.
Kodwa ilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabuto Moyo uthi kusobala ukuba akulantando kaZulu ku-CCC.
Njengoba sibonile emavikini adlulileyo kube la ma-primary elections lapho wonke umuntu olilunga le-ZANU-PF abephatheka khona eparticipator evotela i-candidate ayifunayo. Lokho kwenza umsebenzi ube lula kaso kuphume i-candidate yodwa ngoba wonke umuntu uyabe sazi ukuthi hayi ithuba ngaliphiwa, ithuba lokukhetho wami ngaliphiwa. Mayengenile kuhle, mayengasangenanga kuhle lakho sesasebenza ngalo ongenileyo. Yikho ukuqakatheka kokuba la ma-structures mali inhlanganiso enkulu njengeZANU-PF. Lokho esikubona ku-CCC ya ingxabangxoza.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lonyaka kalenzanga ukhetho lwama-primaries lisithi kumele uZulu akhethe abazalimela ukukhetho oluzayo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bamelele ngamehlo abomvu ihlandla lesine lefilimu ye-Al Jazeera eveza ubukhohlakali obenziwa ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kukhangelelwe ukuba ihlandla leli liza kwethulelwa uZulu kungakapheli iviki. Amahlandla amathathu atshengiswa uZulu awe-Gold Mafia aveze ubukhohlakali obumangalisayo ukuthiwa benziwa ngumnumzana Hubert Angel omele iZimbabwe jikelele emhlabeni wonke, uSimon Rutland labanye. Abanye babo sebevalelwe ama-bank accounts libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe. Akwaziwa ukuba ihlandla elilandelayo limumetheni ngobukhohlakali obuvezwe ngabezindaba abe-Al Jazeera. Okwamanje kulabanye abantu abathi kumele kuvinjwe lama-bank accounts karushwaya isihlobo sikaMnangagwa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi sebehlolisisa labo abacatshangelwa ukuba bathenga igolide engudlu. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-CCC utshele uGibbs Dube ukuthi amapholisa adlala ngoZulu.
Hayi, Dube lokhu kakuyindawo. Ngumdlalo nje omshona sibhodiswa ukuthi khona kuthiwe kukhona okwenzakalayo khona kungekho. Vele ngo-2017 ngemva kokuphuma kukaMgabe kwaba sobala ukuthi abahuquluzi labana kade bengemva kukaMgabe kathesi yibo asebephambili. Bonke abananzelela ngama-political developments bakubona ukuthi kathesi umkhono yiyo osulimele, ngoba labana abantu akade bengani bayanqandwa mbijana ngumgabe ukuthi alingakwenza njalo kathesi yibo asebephambili. So-ke sokuphume egcekeni ngalokho okukhitshwe i-Al Jazeera ukuze bebonakale, ngoba bona ngumuntu obanjwe entshontsha kumbe kuthile gakeni lapha umuntu ethi yaqhutha sokusithuthi ngakwazi ukuthi react kanjani enze kanjani yikho ke ukuzama ukuthi kwenzakala ngani kubonakala ngani kukhona okwenzakalayo baza sikele ukuthi uyafelwa akula muntu ofelwayo baza sikele ukuthi kulama bank account asevaliwe akula ama bank accounts and akula kufakazi ukuthi lawa ama bank accounts avaliwe and ukuthi avalelweni kungela investigation ngifoto ukuthi kwakucala ngaphandle kokuthi bona nxa besithi investigation yeAlJazeera injengoba injalo bayayivuma so ngakunjalo phela bonke kabadibhi
kodwa bangadibha yini bangadibha yini bonke
hayi abangeke bazidibhisa laba bantu
yindawo
yibo abaphethe yibo abaphethe into yonke and athi abona ukuthi i-involvement yabo vele yona into yegolide ongayikhangela iyafika emabuthweni iyafika emapholiseni iyafika kuma-security agencies most key people akuma-security agencies ba-involved kulawana ma-scandals lawo one way or the other and therefore ngenxa yalokho akula action ongayibona from ama-state agencies ezakwenzakala upon those people and ngingakutshela khathesi ngoba wona ama-state agencies akhona amaningi they are compromised
so kuzaphelela emoyeni
kuyaphelela emoyeni lokhuyana
ilizwe-ke
ilizwe ngaphandle kokubana liyetshintsha lithi kasisafuni ukukhokhelwa ngabantu abanje omunye lomunye ohamba esibhedlela esingela amaphilisi olomntwana ofunda esikolo esingela teacher oholayo kwesinye isikhathi ungela namaklasi ozahamba evotela abantu abadla imali ekufuze ukuthi ngabe yiyo eyenza ukuthi kube le mithi ezibhedlela amatisha ehola imali ezwayo odokotela namanesi behola imali ezwayo ama-CI olawo kathesi yasebaleka amaningi elizweni there's a record resignation ku-security intelligence abantu besiya kubo-UK khona ngale lapho abathona begcotshozwa khona everyday but isizathu ukuthi kulabalutshwana abalokhu bethatha okufuza ukuthi kudliwe ngomphakathi so ungabonakala umuntu esiyavotela labana abantu kutho ukuthi uyakholisa ukuthi ngaqhubekele phambili ilizwe liyilokhu eliyikho khona kodwa nxa befuna ukuthi betshintshe abantu ngabakwenze khathesi nabakwenze ngevomo
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukubandla le-CCC sixoxelayo eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Freedom Murechu okuhlangothi lwabatsha kubandla le-ZANU-PF othi ukungabotshwa kwabanye abantu kuveza ukuthi akulanto embi eyenziwe ngabanye abaphume ku-documentary series ye-AlJazeera.
Kunomthetho labantu. Umuntu engabotshwa ngesikhathi ngithatha umuntu sisithuthwa kayo sisemgqebe thina ngokwethu njengomphakathi. Umuntu ehambe ekhothi abantu abalobufakazi befake isifakazi efangafake i-evidence. Then umuntu layo ule-right even ebotshwe njalo ule-right ukuthi laye singamaloya ehambe ezidefende ecourt. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakali ufakazi thina njengomphakathi vula kuthina kumbe thina njengohulumente. Awule nto esingayenza lapho kunomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke rule of law singapha eZimbabwe umuntu engabotshwa kumele ehambe ekhothi yomthonisa amacala akhe evume nxa evuma nxa esala efake naye ufakazi ukuthi wayesala ukuthi ngalacala sihambe singayiphi indlela kunjalo ngiyabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release isizathu ukuthi siyakuvela ufakazi okugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwetshwe kumele kube nomfakazi okugcweleyo
kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli labengani liyaphoselwa khonapho bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho akunjalo yini lwetho
ayisikho ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje sikabaprofeti amanga izintoemhlabeni azokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwa yona wasezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi ngemdropping but kwi-documentary na kukhona yini lapha abaze khona umongameli esithi rayithi hambani lekwenza lokho kumbe ukuthi umuntu ayesine ngikhome ngomongameli kumbe ngathukuzane ngiyahlanganisa nomongameli akuna lapho kawaphuma khona umongameli esitshe something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga ayabesithi sikhulume nonkulunkulu unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona
umnumzana Freedom Murechu ukubandla le-ZANU-P F sixoxelaye ekobulawayo umende usele minyaka eminenge ekhuthaza uZulu ikakhulu abatsha ukuba bavule amankampani abo uma beqeda izifundo emakolitshini hathi ukumelela ukudinga imisebenzi kodwa iningi labatsha lehluleka ukuvula amabhizinisi ngenxa yokugugudeka komnotho weZimbabwe. UTobias Mtsingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Uyehlula ukuba abatsha abaningi bethole izikwelede ebhanga labo ele-Empower Bank elasungulwa ngomnyaka ka-2017 lile mali yokukweleda efika izigidi ezimbili, 2 million. Uhlangothi lukahulumende olubona ngabatsha lwathembisa ukufaka ebhanga leli imali efika izigidi ezilitshumi elakho ukukweledwa ngabasakhulayo. Ukusiyafika ekupheleni komnyaka ka-2021, ibhanga leli lalilezigidi ezilikhulu zamadola, 100 million. Osakhulayo uBenjamin Ndlovu ohlala eWange uthi ibhanga labatsha liyehluleka ukunceda abasakhulayo ukuze bathole imali yokusungula amabhizimusi.
Kulale okuthiwa yini iEmpower Bank nxa befuna ukuhamba khona ngale ukuyaboleka izimali kabalitholi lelo thuba ngoba bathwa kule mali okumele beyibanjele kuthiwa kumele ulete something for security. Mina ngikhuluma nginje ngangahamba khona ngale ngifithi ngifuna ukuqalisa ibhizinisi lami kodwa bese kuthiwa kumele ngiyeleta into ewethe engangiyenza for security ukuze ibanjwe khona ngale.
Kodwa usithethelele Mathonsi ohlala eNtumbane kobulawayo ole bhizimusi lokuthengisa impahla uthi maningi amathuba abasakhulayo okuvula amabhizimusi.
Umumo uyavuma ukuthi thina ama-youth sibe ngama-entrepreneurs siqalise amabhizimusi ethu athi thina. Kodwa kusuka kwenzakala ukuthi silokuzila kakhulu ekuthini sithi njenge bengicabanga ukuthi but singayenza lokhu akusoze kuye ndawo.
Ingcweti ecubungula ezonotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kuyathokozisa ukubona uhulumende ethatha amanyathelo okuphathisa ontanga ukuthi besungule amabhizimusi.
Singabo bamazalo khona ukukhulunywa ukuthi nxa ontanga ongelamali kubazima ukuqala ibhizinisi. Asoliqiniso umcabango i-idea iqakathekile ngoba imali ilandela umcabango. Yikho ngibona kulula ukuthi ontanga baqale amabhizinisi nxa umcabango wabo iyinto ethengisekayo.
UGrace Ncube ohlala eWange uthi ukusilela kolwazi lakho kulakho ukwenza abatsha bengabe lamadlabuzane okuvula amabhizimusi.
Okwenza abasakhulayo bengaphathiseki emisebenzini yokuzisebenzela yikuswela izindawo zokusebenzela kizo. Abasakhulayo bahlangana lobunzima bokuthola izimali zokuthi beqalise amabhizimusi. Bengancediswa ngolwazi lokuqakatheka kokuzisebenza.
Umnumzana Efi Ncube olwela ilungelo loluntu uthi kuningi okwenza abatsha behluleke ukuvula amabhizimusi.
Ungakhangela kunzima ukuthi bazuze imali yokuqalisa lawo mabhizinisi. Kakulula ukuthi baye ebhenki bafike bathi bacela imali, babolekwe imali. Ngaye seyiqalele leyo bhizinisi ukuthi ihlale isebenza iqhubeke ikhona. Akutholakala abantu abazathenga kulabo bantu ngokuba abantu kabasebenzi, ezomnotho kazisebenzi ngendlela efaneleyo. Nezepolitiki zenza kube nzima ukuthi leyo bhizinisi nxa isiqaliwe isebenze ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Omega Sibanda omele ivungu edale lephalamende njalo elilunga lekomiti ebona ngezabatsha edale lephalamende uthi ibhanga leEmpower Bank lisebenza kuhle kakhulu.
UPresident ubaba mina ngakusinika ibhanki othiwa Empower Bank. Ibhanki le kimi iyasebenza. Maningi ama-youth asetholile imali, iyatholakala imali. Bhodile ngekomiti lizwe lonke zama ukuthi sifundise ama-youth wona ama-youth afuthi imali esiphume khonapho khonapho. So kwami ukuthi ngithi ma-youth zamanini ukuthatha ama-formu lisile eyabuya imali yana ikhona imali yama-youth le. Interest yayo inlutshwana kuyabhadaleka bayakunika the 3 months qalisa project.
Istudio 7 kayene lisanga ukukhuluma labaqondisi bebhanga leEmpower Bank ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Ngimele istudio 7 ngiseHarare nginguTobias Mtsingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden ulibhekise kwele Ireland lapho azakwethekelela okwadabuka umndeni wakhe. Ukhangelelwe njalo ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo lomkhokheli wakwele Bhilithane. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Uhlangothi lwe-United Nations High Commissioner for Human Rights lubika ukuba sokwabulawa abantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi 8500 kwele Ukraine selokhu ilizwe leli lahlaselwa ngele Russia. Abantu abaningi bathi umnotho weZimbabwe usufike kusibanga esidanisayo. Baningi asebe sehluleka ukuthenga ukudla lokuphila ngoba imali abayizuzayo isingeseneli lutho. Iningi lihola ama-RTGS kukanti intengo yempahla lokudla ingamadola eMelika. Sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ngalolu daba.
Umumo womnotho uyahambelana nomumo wombuso wesizwe. Kodwa okuphambanisekileyo eZimbabwe okungalungisiswa kuqala akulungisiswe umumo wombuso ngoba umbuso wethu nawo lowo okudlwangula abalungile abantu okudlwangudlwangu, i-corruption, ukuntshontsha imali karhulumente. Konke lokho kwenza ukuthi isiphala sikarhulumente singabi le mali eyenelayo. Imali eyiyo engancedisa ukusapota i-financial system yethu. Ikhisimekemabhenki i-confidence ngoba osobhizinisi abaningi abathanda ukufaka imali emabhenki kumbe bavela ngaphandle kwelizwe. Umumo onje abanaqiniso izeziqofa yakhona i-very high. So singaze silungisise i-politics yethu ye-corruption leyo-plundering. Imali yethu eyalapha izaqina. Nxa ingaqina i-production impahla sezilengisa ezindawo ukuthi ayisaduli ngazilungiswa khonapha okwakhathesi zonke ziyazi-importa
imali zonezingwe eziphuma ziye phandle kwelizwe kuthiwa kuthengiswa igolide. Ziyaphenduka yini elizweni? Njalo nxa kuyukuthi ziyaphenduka, zinceda njani umuntu ozisebenzelayo kodwa besephiwa i-RTGS ekupheleni kwenyanga?
Rit ngingithathe lapha banaleli. Ukuphuma kwemali akulandaba. Akulalizwe eliphumeleleyo elingaphumi imali. Imali iyaliphuma. Okuqakathekileyo ukuthi umnotho welizwe ongwawona lungisise imali esebenzisela khonapha elizweni. Ngoba nxa kungela mali ephumayo akunamali engenayo. Singangena imali eningi kakhulu ngoba sibe zinto eziningi ezithengisekayo ngaphandle kwelizwe. Izigebenga lezinto ziphonge affecta nje i-image yelizwe, umumo welizwe. Kodwa hhayi imali yakhona vele ayisezilingani le mali engangena ngayo sizibisa kuhle.
Kuthiwa kusetshenziswa i-RTGS yiyo abantu abahola ngayo. Kodwa impahla lokudla lokunye kuthengiswa nge-US dollar. So abantu baphila njani?
Yinkinga yakhona ukuthi okwakhathesi vele abantu baphila nzima ngoba nxa bezuza imali ngamabhondi kayenelisi kayenelisi ukuthi bathenge ama-US dollars akhona. Akunalizwe elingaphumelela lisebenzisa imali yangaphandle kwelizwe. Odingakala kathesi kade ukuthi i-US dollar ikhitshwe sekufakwa i-management entsha e-reserve bank. Sekusiba khona yona ethiwa i-sound money, ayikhona i-fiat money. I-sound money yimoney, imali ehamba lobunzima begolide esinalo ama-diamond ama-industry ye encedisana lokuthi imali iqine inzebenziselapha ekhaya. As long as izinto zithengwa ngama-US dollar, i-US dollar isebenza lapha. Laba abangelayo bagcine bahlala bengabayanga. Kuyekhona ukuthi yokuthi i-US dollar ingakhitshwa kungafakwa i-management entsha e-reserve bank. Yibo abazaphumelela ukulungisa imithetho ezaletha ethiwa i-sound money kwi-economy.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho esixoxelaye eseHarare. Live talk namhla sixoxa ngokuphatheka kwabatsha abazancintisa kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. singakagcibi uhlelo lwanamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokuhlolisiswa udaba lwamaphephandaba eZimbabwe exemption permits ePretoria High Court. Kulokufuthelana kubandla le-Citizens Coalition for Change ngokukhethwa kwabazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Amapholisa athi asehlolisisa okwenziwa yilabo abaphuma kumabonakude wezindaba owe-Al Jazeera bekhuluma ngokuthengisa igolide ngudlu. Sesiligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngise-Washington DC ngithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.